Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, July 25th, 2016. And this is Live Talk. I am Gibbs Dube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the just-ended International Conference, AIDS Conference, which was held in South Africa.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-15460 kilo shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voindebele.com, and at www.voashona.com.
Elizabeth Taylor, Human Rights Award. Elizabeth Taylor, I am a woman who is America. I'm a foundation. I can do it. Award you human rights. Second day, Kushanda, my human rights. Yes, Kushanda, in one very Munara, Unta, Vanu, Sangana, and Madam Dubakasian. Zakazamirwa, even Dakashan is one of the different. Nekuti ungano iri panapa ndeye pasi rose saka kuti ndingazvo ndinomira opasedi chida izwa zita rangu vanhu vese vachisimuka muauditorium muungano iyoyo zvakandidzamira asi ndakanzwa zvekufara.
So manje sikwazi ukuthi siwenze yonke into ngaleso sikhathi ufike sikuhlole ngaso leso sikhathi sithole ukuthi mhlawumbe unayo yini ingculaza noma cha mese sazi sifike sikuhlole ngaso futhi leso sikhathi ukuthi yena amasosha akhe angakanani egazini.
Thanks for joining us once again. This evening, we are talking about the HIV-AIDS menace and efforts to contain the spread of HIV in the world.
As the curtain fell Friday on the 2016 International AIDS Conference in South Africa, organizers challenged delegates to go back to their countries and start the hard work towards an ambitious goal, ending the pandemic by 2030. Despite the tremendous strides made since the first International AIDS Conference 21 years ago, the epidemic has killed tens of millions, infected tens of millions, and continues to infect millions more.
More than 1 million AIDS-related deaths were recorded last year. 17 million infected people are receiving antiretroviral drugs, while 20 million more are not going through any form of treatment. This led organizers of the conference to challenge all nations in the world and their citizens to stand up and turn the tide.
And so tonight we want to hear from you, the listeners and viewers, on this issue. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back. The number again, 001-202-619-2077.
Gibbs. Yeah, for instance, njalo namhlanje sikhuluma ke ngomkhuhlane ke we-AIDS njalo ingculaza HIV, eh?
Ngizo zwechayizo.
Yeah, lapha sikhangela ke umhlangano osanda kuphela i-AIDS conference ekati khona ngale kule South Africa. So sizwe ke ukuthi abantu bangathi bangathini ngalokho okuphume khona ngale emhlanganweni lowo. Yeah, sizwile ke ukuthi abantu bathe beqeda umhlangano jonga. Bathi kumele abantu bephume ijumo bezama ukuthi beyiqede ingculaza le. So bakhangela ukuthi ngo 2013 2030 kumele kulungiswe konke lokhu bezama ukuthi kuqedwe iAIDS neHIV. So siyakwazi ukuthi iconference yokuqala kumbe ukuthi umhlangano omkhulu wokuqala wenziwa 21 years ago. Kodwa kuze kube kadesi akwafumana ukuthi kambe iHIV yona vele ihamba njani. Sizwela njalo lokuthi eZimbabwe sokulomtshina lo ukuthi uyazihlaba wena uzibona ukuthi ingculaza
kume njani. Unokwanisa uzitesta wega. Ubva wangoona ndakamira papi ubva watanga kutonwa mishonga usingamiri inonzi CD4 count ndo zvatanzwa zvichitaurwa nenyanzvi dzadziri kwekumusangana
anzwe bona so kuti jongo yasihlalela endlini asitest kuti xa usitesta kwambana phela kumele bekukansele bekwenze konke kwenze kuti ungavela usitest ungafenti phela phela abanye abantu bathi bachala uvalo kodwa kumelanga bechala uvalo xa ulakho ulakho kumele welatshwe
awuna. Hongu watereri se zviri kutaura nemu wangu Gibbs Dube. Musangano wanga uriko wechimakumaviri nerimwe 21 years wakanga uri ku South Africa kuguta reDurban wakapetwa nemusi wechishanu pakabuda zvisungo zvakawanda asi chikuru chekuti vange varwisa kushika muna 2030 kuti pange pa gadzirwa zvinokwanisa kuti zvinge zvichirerutsa kupararira kwechirwere ichi hanzi vano munyika neimwe neimwe vakatumwa kunyika dzawo kuti endai munotsvaga nzira dzekuti zvinhu zvinge zvichigadzirika tanzwawo zvakare Gibbs achitsanangura kuti Zimbabwe inenge yaane chidanho pamberi nokuti vakakwanisa kuti vawane michina yekuti unokwanisa kuzvitesta wega uri kumba ukabaya woona kuti ndakamira papi wobva watanga kunwa mishonga atsinirawo Gibbs panyaya yekuti aiwa pane vanenge vachiita canceling kukudzikamisa kuti ukwanise kutambira dambudziko ravanenge vatarisana naro asi hatingariti idambudziko nokuti kurarama musoro unogona wakurwadza hatingati wapindwa nedambudziko asi pari kuitwa zvakawanda Gibbs zvekuti vanhu vange vachikwanisa kubatsirika zvino zvakabuda
Skurumange Chonga, we've got Miss Martha Tolana, a person living with HIV who actually attended the AIDS conference in South Africa. Miss Tolana, good evening and welcome to the program.
Thank you very much. Good evening.
Thank you so much. And tell us, you know, the AIDS conference is over. What happens next?
What happens next for me and other people living with HIV is just the hope that everyone commits to the promises that they made, the resolutions that they made during the conference. We look at the goal of 90-90-90, and that we have had, yes, it's a big success. We are among the statistics of 17 million people who are living with HIV and who are on treatment. When the AIDS conference was in Durban in 2000, this was like a dream. It was something that we didn't think would happen. But it's happening now, and many lives have been saved. But still, people are dying. 1.1 million people living with HIV died last year.
Mm-hmm.
In 2000, there was a lot. In the year 2000, people were dying, and there was lots of publicity around people dying of HIV and AIDS. But now, people are just dying quietly. And it's like the success, it's like people are not dying because no one covers that. No one makes noise about that. But really, people are dying. And we are saying just one death that will happen today or happen tomorrow, that's one death too many. But if we get everyone to commit, to work hard, to use the tools that we have and, you know, and not do business as usual, you know, really, I think we can talk of history, of people dying as history. And it's a good thing, as you were saying, about the testing being available in many forms, like people who want to self-test. Those are choices that make it accessible. And so the first step is for people to do is to get tested and know their status.
Thank you very much. And
the barriers,
yes. Quiet.
There are barriers to testing that include poverty, social inequities, and discrimination because of all these different states of people who are migrants, people who are sex workers, people who are in prison. There is a lot of discrimination. There is a lot of stigma around that, and that is a barrier to testing. And if people are not tested, then it's a barrier to treatment as well.
Tinotenda ramba yanyu muri parunhare Gibbs tina va Raymond YK vanove operations director we Sangare National AIDS Council tinogamuchira I pa live talk va YK
maita henyu manhero akanaka
aiwa tinotenda zvikuru tine horombo kuti akuburitsai musangano mama amuri tinotendawo zvikuru muchipinda pachirongwa totanga hedu nokuti mungotitsanangurirawo kuti zvii zvikuru zvamungati zvakabuda kumusangano wakapera kuDurban kuSouth Africa nezvazvingabatsirawo nazvo Zimbabwe tinoziva kuti muZimbabwe umo muri kushanda zvakasimba kuti munge muchirwisana nechirwere ichi asi pese panoitwa musangano tinotarisira kuti pane zvitsva zvinobuda zvinenge zvichizowedzera pane zvamuri kuita
maita henyu musangano wekuDurban wakaburitsa zvinhu zvakati wandei asi ndanga ndakateerera vanga vachitaura ndisati ndapinda zvimwe zvezvinhu zvakataurwa ndinofunga ndonyaya yavanga vari kutaura pamusoro payo nyaya huru ndeyekuti dambudziko reHIV ndinofunga vanhu vazhinji vaakuita vachikanganwa kuti takabva kupi chinyi chataka ndezvipi zvatakaita kuti tibudirire kusvika patiri nenyaya dzemishonga vanhu ndinofunga kurwara nekufa kwavaiita vanhu hazvichanyanyoitika asi vanhu vari ku vanhu vachikungofa vanhu vakawanda vari kungowana utachiona weHIV chakanyanyobuda ndechekuti vanhu vachiongorora mafambiro ari kuita manew infections eHIV kana kuti vanhu vatsva vari kuwana utachiona weHIV zviri kuratidza izvo kuti munyika dzakawanda chamhembe kweAfrica uwandu hwacho hausi kudzikira tinenge tamira patangomira ipapo kwemakore akati izvi zvinhu zvinovhunduka nekuti chingangoitika ndechekuti dambudziko reHIV rinogona kutanga zvepatsva tikatadza kusvika patanga tasvika chimwe chakabudamo inyaya yekuti mari yekuti tirwisane neHIV haisi kuwanikwa semawanikirwo ayaitwa kare saka nyika dziri kukurudzirwa kunzi dzikwanise kutsvaka mari munyika madzo yatingati iyo domestic resources kuti mari dzekurwisana neHIV dzinge dzichiwanikwa muhurumende dzedu chimwe chakanyanyotaurwa maningi inyaya yekuti izvo ngatidzivirirei manew infections kuti hatichanyanyoisi mari pazvirongwa zvekudzivirira HIV saka vanhu vazhinji vakunyanya vasikana vechidiki vari kuwana utachiona weHIV saka inyaya huru yakataurwa iyoyo yekuti dai taedza kuti tiwedzere mari muzvirongwa zvinoenderana nekudzivirira HIV pane nyayawozve yekuti vana havafaniri kuwana HIV kubva kumadzimai avo anenge akazvitakura kune nyika shoma dzatokwanisa kuti idzo dzinge dzisisina dambudziro rekuti madzimai akazvitakura anotapurira vana HIV and zviri kukurudzirwa kunzi nyika dzakawanda dziende towards eliminating mother to child transmission of HIV izvozvo ndo zvimwe zvandingati izvo zvakabuda pakati pezvimwewo zvakawanda wanda
aiwa maita basa vaeke ramba yanyu muri parunare Gibbs in short Mr. AK was explaining how things went in South Africa. He said that some people are forgetting where we have come from. We have come from very far and fighting this epidemic to this level. But some people think that things are okay. They are forgetting that people are still dying. And he's warning people not to be reluctant, maybe to be conscious of what's happening. And he also talked of availability of medication, that some people are getting since medication is there, some people are forgetting that there's also dangers of transmitting it or dying from it. And he said that the figures are not dropping much in Southern Africa, and there are fears that it may rise again. And he also touched on the funds, that they are no longer as available as they were, and the fighting of new infections and mother-to-child infection. We still have him. He will explain more.
Yes, thank you so much, Mr. Raymond Yeke. Can you stay on the line there? Now we're joined by our third guest, and that is Mr. Tumisani Nkomo. Mr. Tumisani Nkomo is a person living with HIV. Baba Nkomo, siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga, linjani?
Ayisiphile kakhulu, wena unjani khona ngapho? Kobulawayo?
Mina ngobulawayo, hayi ngiyaphila.
Ye. Siyabona lapha-ke kade kulo mhlangano omkhulu we-International AIDS Conference. Kade uhambile yini?
No, mina bengingahambanga. Ithi it's unfortunate ukuthi mbona ngandikhuluma lo Raymond AK. They've actually dumped us, Tinama activists, and it's now in the HIV and AIDS. I say your issue, your campaign, because we are gay, which is abantu bayakhohlwa ukuthi sivela ngapha. I think la inaki National AIDS Council is about, they've actually forgotten. And mina ngibona ngani bona mo sebeconcentrate kudleni imali esikhundleni sokuthi babe kumkhankaso about HIV and AIDS. Akusele okwenzakala especially eZimbabwe lapha sebezihlalele actually emahofisini khona ngani. But ama campaigns really esasiwenza kuqala. Not esasiwenza kuqala agcine ithungamela ukuthi i-National AIDS Council ibe khona. Ngibona ngani akusela msebenzi okuphuma sibili kukhankaswa ngomkhuhlane lo. But sebegodliwe. Abenaki, they cannot blame ukuthi amaZimbabwe ngoba abantu sebegodliwe. Bona abenaki sebegodliwe. Because abantu abantu indaba ye-HIV and AIDS has brought a lot of money. So wonke umuntu sele interest yokudla imali. So thina ngapha especially isiyi-issue ye-Harare. Even the conference yona leyo iyathendwa ngabantu be-Harare ngokubizana ngesifesi ukuthi wena buya ngapha and so forth. Akusela ama-campaign. Really mbona ngani sikudanger eyokuthi ama-statistics abalawo khathesi maybe vele akuhambelani lalokho okwenzakalayo khathesi. And ama-consultations abo mostly asema-town ema-reserve kule nkalakatha ze-problem abantu akulanto abayaziyo. So mangicabangela ukuthi inakhi la isikhohliwe nje.
Ye ngicela ukuthi-ke ngamafitshane just 1 minute ngicela ukufaka ngesikhiwa ngingagcina ngikuphambanisa kancane ngicela ukufaka ngesikhiwa khona.
Okay.
Go ahead.
Sorry?
Go ahead ukufaka ngesikhiwa baba. What do you call?
Well, bengingakulungiselanga ukuthi ngakufaka ngesikhiwa. But I'm actually saying I think myself NAC has also forgotten their mandate. Yeah, they are now concentrating on just eating money. They are no longer programs or campaigns that are being done, especially here in Zimbabwe. Especially a lot of these NGOs, they are based in Harare. They are just running programs around Harare. In rural areas, there are no programs, no campaigns. So I think we are in danger. I think myself, NAC, has actually forgotten what they are actually doing.
Thank you so much. Mr. Ekia, just in a few minutes, to actually react to what Mr. Nkomo is saying.
Yeah.
But meanwhile, Chonga, we've been seeing some pictures that are, you know, those people that are watching us. Those pictures are about the conference that actually was held in South Africa. So at the end of the day, I think we've got so many pictures and there were so many people that were attending the conference. Mm-hmm. And there's so much hope that something is going to change for the better. Yes. So keep on watching those pictures. We're going to give you as many as possible so that you can be with us for some other time. So let's cross over to Ms. Tolana. Maybe
yes.
She can...
Amai Tolana Magadi.
Magadi.
Iwa Triwa Penyu. Tanzwa muchitaura ne zvamatsanangura pakutanga kwaita chirongwa muchikurukura. Pane dambudziko ratinonzwa kuti aiwa Zimbabwe inenge iri kuribatawo zvakanaka. Dambudziko iroro riri kutapurwa kwemwana kubva kuna amai, mother to child. Ndofunga munogona kungotsanangurawo vateereri nevatariri pane inonguva kuti rakabatwawo sei dambudziko iroro pamusangano. Asi tinonzwa kuti Zimbabwe munenge aiwa muri pamusoro penyaya. Taura henyu.
Icho chokwadi kuti Zimbabwe iri kuita zvakanaka. Uyezve pakushanda kuri kuita ministry yehealth ne National AIDS Council pakuedza kuongorora dambudziko irori nekudzivirira kuti mai vasakapfure mwana utachiwana. Vari kushandawo nesumadzimai varipo vanorarama neutachiwana nevamwe vasunge vasiri kurarama neutachiwana kuchidzidzisana uye kuona kuti zviri kushanda ndezvipi. Pangangodaro paine zvinhu zvinogona kunge zvichiita zvemhingamupini, asi zvinhu zvatiri kugutsikana kuti tiri kukurukurirana tichigadzirisana tichiteererwawo. Ipapo pane nyaya iyoyo ndokunga vazhinji tine kugutsikana. Haisati yanyatosvika hayo kwese kuti nevari pamwe tichibvunza mamwe madzimai mune dzimwe nzvimbo vanenge vasati vanyatsozvinzwa vanyatsozwa nezvazvo kana kuti kuzvinzwisisa here hatichazivi, asi izvo zvekuti maprogramu ataiita kare ataita treatment literacy and advocacy izvo chokwadi ave mashoma. Ndofunga takamboti takambogadzikana kusvika zvakwani mishonga zvinhu zvese zvinenge zvaanaka, asi ndofunga ipapo ndopatakaita dambudziko nekuti taifanwa kuramba tichienderera mberi nekudzidzisana munharaunda munogara vanhu nenyaya dzezveutachiwana uyezve nemishonga nekuti chii chinenge ichiitika, nekuti nyaya yeHIV neAIDS iri kuramba ichiitwa research pachibuda zvinhu zvitsva zvinoita kuti tive nezvimwe zviri nani kubva pane patakatangira. Saka ipapo ndo pakaifanwa kuti vanoita vanonzi maactivist vanoita chi vanoita zvetreatment literacy maNGO vanoita treatment literacy varambe vachisimba vari mumacommunity, asi iro dambudziko ramba taurwa navayekei nekuti mari yave shoma zvishuwa mari yave shoma nekumaNGO kwacho. Saka asi zvinhu ndofunga zvatiri kutsidzirana kuti ticharamba tichiramba tese nezvishoma zvatinazvo ticharamba tichiedza patinokwanisa kuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Aiwa, maita basa. Hanzi pachizezuru munhu anga ari patsime ndiye anogona kutenga achipedza nyota pane anozoita kuigirwa nekapu. Maybe you can just explain just in a minute or in a nutshell in English the same on mother to child transmission. I mean child to from mother to child transmission.
Okay. Yeah, it's true that Zimbabwe has made great progress in the prevention of mother to child transmission. There is some satisfaction with communities because in the efforts that the government is making, it's been engaging with communities, with women living with HIV, with women who are not living with HIV, who are HIV negative, but actually making sure that everyone in the community gets information and knows what to do. While there may be hiccups here and there, we are committed to be working together. We feel that our concerns are taken into consideration, and where there are problems, the authorities make efforts to actually remedy the things we discuss, get to an understanding. And so in that way, there's much that is happening. Although we could do much better, but we are happy with the progress so far. And I think we also relaxed as activists and advocates when treatment became available and thought that our problems had ended. But now we find that we should have just continued, kept the momentum, because there's so much that needs to be done. There's so much development, rapid development, as we get new information through research, and that we need to be able to keep up to date and keep communities up to date, and I think it's our responsibility. The challenge that we have is around funding, as Mr. Ike has said, that funding has dwindled. Very little funding, even for NGOs and also for you know, government implementers. So that makes the work very difficult. But our commitment is that we continue to work together. With the little that we have, we make the effort to make sure that, you know, we make progress for Zimbabwe.
Thank you so much. Stay on the line. Tine muteereri Skatele ari kuZimbabwe. Handizove ndimukoma here ihanzvadzi ndimai makadi.
Ndimukoma ndinosinda makadi zvenyu.
Ndiri mupenyu mukoma. Muri dunhu ripiko muHarare? Muri muZimbabwe muHarare handiti?
Handisiri muHarare, ndiri kuSvingo.
Wokumasvingo?
Hello?
Muri kumashingo. Aiwa maita basa ma. Ah, zvinofadza kana Studio 7 ichikwanisa kusvikawo kure kure ikoko. Tipeiwo pfungwa dzenyu tinozva kuti mamboti batei muri parunhare tipei pfungwa dzenyu.
Okay, izvi pfungwa dzangu ndezvekuti tine vatinoti mahome based pays vanoona nezvezvirwere izvi. Tatishandikora tiri kusangana naro ndevekuti ivo vanenge vasinawo maruzhinji ekushandisa manje kuti vakwanise kubatiwetibhezi chirwere chechi chechi kubata ichi chechani vanhu vari kumaruwa havakwanisi kuwana access yakanyanya kuti vakwanise kubatsirwa nekuda kwekuti maindios paanenge achishandisa vanhu vavo manje havazo vakwanisi kuvawandawo mazvinhu zvekushandisa kuti vasike kuvana saka vanhu vanenge vakati wandei vane vachirwara vari mumvuka imomo saka nekuda kwemarizidzaaaaakuwanikwa kwavo tinoita zvekuti nekuzezi nzvimbo dzino dzirikutangwa kuti kuwanike mutransport inezokwanisa kuinza matirizuva yeku kunzvimbo dzinokwanisa kusvikirwa navanhu zvinenge zvieko.
Saka zvii zvamungaudzawo tine vakuru vari kunational aids council vaek zvii zvamungavasvitsawo panyaya iyoyi chichemo chenyu
chichemo changu zvandingavasvitsa ndechekuti tine vakomana vari kushanda vari kushanda mavolunteers vanoda kukwanisa kupiwa zvinhu zvekushandisa kuti vakwanise kuita kuvanhu nekuti ipavo pakuti vasike kuvanhu mai vaita dambudziko iroro kuti havana zvinhu zvekushandisa kuti vasike kuvanhu lakika vanhu vacho kuti vabatsirwe vanoda kutiwa maprogramu akati wandei avanokwanisa kuita end group vachidzidzisa kuti kuva nechirwere ichocho hakusi kupererwa neupenyu hasi kuti kutovandudzwa kweupenyu kuti zvirambe zvichiendera mberi nekuti vazhinji vanga vasingazivi kuti kana tarwara kuti tinotiwa sei ivavo vari kuvadzidzisa vanga vodzidzisa makosi zvakakwana kuti vaivatiitira kuvanhu vadzidzisewo zvakakwana kuti vadzidzise kuti chirwere kana chakasika apa chendaiditiidatiisakadai zvino nekusaziva ikoko kunoita dambudziko rekuti havakwanisi kufamba zvakanyanya kutaiaomarizezi kuti vaunganirwe vanhu vachivadzidzisa.
Aiwa maita basa mukoma sikatele tinotenda zvikuru. Thank you so much. Gibbs, Mr. Skatele is calling from Chirezi. He said
that
Thank you so much. Ndofunga nyanzvi dzedu dziri kudzinzwawo dzichatibatsira. But in brief, you are saying home-based care, the caregivers, they don't have resources to help communities they are supposed to serve. And his major appeal was for transport, for these people to be able to visit the patients. And I think that's one area where Mr. AK can also help with to send the message or to take it to wherever it's supposed to be heard.
Yes, so let's go to Mr. AK. Mr. AK, we've got two issues here. One of the issues is, you know, that claim by Mr. Nkomo that you guys are not interested in, you know, in those people living with HIV. What is your reaction on that? Because this is a serious allegation, by the way.
It is a very serious allegation from my young brother to my son, of course. First, of course, that fact that he wasn't in Durban. And I really want to say it is an unfortunate situation that Tumisani was not able to be part of the delegation that went to the conference.
So I'll ask you, Mr. AK, Mr. AK,
does not mean that we did not have any activities.
Okay, can I cut you short a little bit, Mr. AK? Just hold on there. We are coming back. We wish to say goodbye to our radio listeners, as now we'll be streaming live on Facebook and our websites. Visit us right now at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voandebele.com. This is Gibbs Dube in Washington, D.C., saying stay tuned.
And I'm Jonga Kandemiri.